Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete yura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 27/2023 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeCCC dzakasungwa mumusha webudiriro muHarare dzinopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus ari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe svondo rinouya. Nepenyuro ye Voice of America Studio 7 inosvitsa makore makumi maviri ichitepenyura muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare ra Major Street remuHarare nasi atambira chikumbiro chenengo makumi maviri neshanu dzebato reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira nengo mbiri dzedare reparamende dzakasungwa mumusha webudiriro muHarare masvondo maviri adarika chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Nengo idzi dziri kupomerwa mhosva yekuungana dziine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Frank Chikoore anotipanya iyi.
Vashora mutongo wavo pachikumbiro ichi, mutongi wedare muzvare yokaidzuda vati hapana zvikonzero zvinonwisa mvura zvakapiwa nevachuchisi venyaya iyi zvinokodzera kuti vasungwa ava vanyimwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Muzvare dzuda vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa nechishanu choga choga mushure mekubhadhara zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika pamunhu kana kuti 30,000 RTGS semari yechibatiso. Asi vana soro jena vaviri vari pakati pevasungwa ava vabudiswa pasina mari yavabhadhariswa uye vanzi vasazvipire kumapurisa sezvaitwa vamwe vese. Muzvare dzuda vaenderera mberi vachiti zvapupu zvehurumende zvakapa ufakazi wakasiyana mudare uye umwe wemapurisa akasunga vanhu ava akaudza dare kuti vasungwa ava havana kuita mhirizhonga uye havana kukanganisa kusungwa kwavo nemapurisa pavakasungwa mubudiriro. Rimwe remagweta evasungwa ava vakudzai kadzere veZimbabwe Lawyers for Human Rights vatenda kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Mutongi amai yeukaidzida vabvuma kuti vasungwa vabudiswe nechibatiso che30,000 RTGS ndobva vabvumawo zvakare kuti vasungwa vechikuru umwe ane 72 umwe ane 81 vabude vasina kubhadhara mari.
Vakadzere vatiwo sezvaturwa nedare zviri pachena kuti vasungwa ava havana mhosva yavakapara.
Hapana nyaya iriko apa kana kuti tingati haisi nyaya ine udzamu chaiwo, sezvo tiri kuona kuti kana umbowo chaiwo hapana, nyange iye mutongi abvumawo zvechokwadi kuti vanhu vanga vari paprivate residence vachitawo private meeting.
Vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati havasi kuzodzokera kumashure nekurwira shanduko munyika. Vakatiwo mumiriri weZengeza West muparamende vaJob Scala vanofanirawo kubuditswa muusungwa.
Isu semusangano panyaya yevasikala tinoti sekupiwa kuri kuita vamwe vese bail, vasikala vanofanirwo kutongwa vachibva kumba nokuti ndo zvinotaura constitution. Nhasi mudare koti yataura kuti bail inofanirwa kupiwa munhu woga woga unless kana pane macircumstances kana kuti zviratidzo zviripo zvinoita kuti munhu yasapiwe bail. Vasikala vakangofanana nemachin champions ose nemazimbabweans nevagari kana kuti macitizens ose ngavapiwewo bail, hapana chikonzero chinoita kuti varambe vachitongwa vachibva kuchikurubi. Saka tinoramba tichiti vasikala ngavasunungurwe.
pakati pevasungwa ava pane mumwe anonzi akabatwa nechirwere cheCOVID-19 ari muJerry zvakakonzera kuti vekumaJerry vamugarise kwake ega senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muJerry. Pavasungwa ava pane vakwegura vaviri vanonziwo havasi kunzwa zvakanaka uye mumwe wavo ane makore makumi masere nerimwe chete ekuberekwa. Paakanzwika chikumbiro ichi mudare, magweta evasungwa ava akapomera mapurisa mhosva yekusungawo nevanhu vaizvifambirawo zvavo mumigwagwa yemubudiriro vasinei nechekuita nemusangano weCCC unonzi waipindwa nevamwe vevasungwa ava. Asi mapurisa akati vose vakasungwa vaiva pamusangano uyu uye vakapfeka nhumbi dzine ruvara rweyellow dzakanyorwa zita rebato reCCC. Nhengo dzeCCC idzo dzinosanganisira mumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya dzakasungwa dziri pamba pemumiriri webudiriro muparamende vakosa Machingauta dzichiita musangano wekomiti yebato radzo unodaidzwa kuti Presidential Assembly. VaMachingauta vakazozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa mudare nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive kuti vaitsvagwa nemapurisa. Nhengo dzeCCC idzi dzakasungwa dziri makumi maviri nenhanhatu asi mumwe mwana ane makore ari pasi pegumi nemasere akaburitswa muusungwa kare achiiswa mumaoko emagweta ake. Zvichakadai vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwi kutsvaga mvumo yekuita musangano wemakomiti ebato ravo kana usiri musangano unenge uchiitwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus vaAlexander Lukashenko vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe kwemazuva matatu svondo rinouya. Rwendo urwu runonzi rwakanangana nekusimbisa ukama wagara huri pakati penyika mbiri idzi. Zimbabwe neBelarus dzinonzi dzinodyidzana zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika, zveupfumi, zvezvicherwa, mukurima pamwe nekudzivirirwa kwenjodzi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana anoti ari kufadzwa nekushanya kuri kuita nhumwa dziri kumiririra America dzechidzimai muAfrica munzendo dzakanangana nekusimbiridza ukama hwenyika yeAmerica nenyika dzemuAfrica. Gurukota rezvemari amai Janet Yellen vapeta rwendo rwavo rwemazuva matatu muSouth Africa. Mumazuva avo gumi ekushanyira nyika dzemuAfrica, amai Yellen vakashanyirawo Senegal neZambia. Ukuwo mumiririri weAmerica kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vari muMozambique parizvino, uko vasimbisa nezvekukosha kwekudyidzana kwenyika iyi neAmerica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana, amai Lucy Ndongwe Chikore vesangano reMTC Educate a Girl Foundation.
Ini ndinoona sokuti kushanya kuri kuitwa na Secretary of Treasury Janet Yellen na Ambassador Linda Thomas Greenfield kunyika dzedu dziri muAfrica zvino zvakanaka chaizvo kuti vange vachiona zvinhu zviri kuitika on the ground uye vachikurukura nehurumende sezvakafanana na Ambassador Linda Thomas Greenfield vachikurukurawo neveCivil Society.
Imi semadzimai anorwira kodzero dzevanhu nevanasikana uye zvemuine sangano rinoshanda kuZimbabwe, chiwiro yenyu ndeyei takanyanya kutarisa kushanya kwemadzimai ava vanova nhumwa dziri kubva kuAmerica dzichishanya muAfrica. Makatarisa nyika yeZimbabwe uye zvenhuna dziri kusangana idzo nemadzimai nevanasikana munyika iyi. Tichiona isu kuti nhumwa idzi amai Yellen naAmbassador Thomas Greenfield havasi kuzowanikwa vari kushanya kuZimbabwe parizvino.
Zvinhu zvakanaka zvikuru zvendaishuvira kudai zvaikwanisika dai kutanga tine ukama wakanaka senyika ne nyika zakaita sana United States zvitaigowani kwao vachisvika kumusha kwedu zvichigozobatsirawo nevanhu vari pasi who are on the ground vanenge vachidawo kubatsiridzwa mune zveupfumi mune zvenyaya dzeutano mune nyaya dzeclimate change nyaya dzavari kubatana nadzo munzvimbo dzakasiyana siyana takatarisana nekunana Zambia kwavasvika vachionawo even maprojects avanobatsiridzawo hurumende mukuumbiridza health sector yavo nana South Africa pavari kutaura nenyaya dzemagetsi zvinyuwa dzakatikoshera in the 21st century panyaya dzeproduction and also economic growth.
Avo vange vari amai Lucy Ndongwe Chikowero vesangano MTC Educated Girl Foundation vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 vari ku Wisconsin mu America.
Direct from Washington, the voice of America.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuKinshasa muDRC vanga vachigadzirira nhasi kushanya kwaPope Francis kwanga kwave nenguva kwakamirirwa paurongwa hwavo hwekushanyira nyika iyi pamwe nemuvakidzani wayo South Sudan svondo rinouya. Pope Francis vari kusvika muKinshasa musi wa 31 ndira. Mukuru wemauto European Union nasi ati Russia iri kuisa hondo yemu Ukraine pane chimwe chidano ichingorwisa zvisina tsarukano vanhuwo zvavo nemaguta senzira yekutsividza zvisungo zvakatorwa neNATO nevainodyidzana navo zvekuendesa zvombo kuUkraine mukutsigira hondo iyi. Bazi rezvekurima kuburikidza neboka raro rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere zvezvipfuwo veterinary services vet rinoti rachaita zvose mukuedza kupedza pamwe nekumisa kupararira kwechirwere chiri kuuraya mombe zvakanyanya munyika chejanuary disease. Nunurai Jena anoti panyaya iyi.
Mugwaro ravakaburisa nechitatu svondorino mukuru mubazi iri Dr. Josephat Nyika vakabvuma kuti uwandu hwemombe dziri kufa pamwe nekubatwa nechirwere chejanuary disease huri kuwanda mumatunhu ose ari kunaya mvura zvakasimba munyika kunyange vasina kupa uwandu hwacho. Chirongwa chekurwisa chirwere chejanuary disease chinonzi National Declaration of War Against Janiary Disease icho chisati chaparurwa zviri pamutemo. Asi patabvunza kuti mombe ngani dzafa munyika kusvika pari zvino Dr. Nyika vanoti kusvika chishanu svondo yapera mombe dzinodarika 403 kana kuti 403 dzainge dzafa mumatunhu maduku emudunhu reMidlands chete.
Report you which is first week here. We put on here by you. It was the first 3 weeks. We get our report every week. That had 403 in the last that of the accumulated quarter. I mean number is just the one of
Dr. Nyika vanotiwo vanovimba kuti vachakunda chirwere chejanuary disease sezvo vari kumanikidza varimi kuti vadzibise mombe dzavo katatu pamasvondo maviri zvichienzaniswa nezvagara zvichiitwa zvekudzibisa kamwe chete pasvondo. Pamusoro pazvo vanoti vane mishonga inokwana gore rino vachiti vane mumwe mushonga wekuzora mombe kuti dzisarumwe nezvikwekwe unosvika makirogiramu miriyoni imwe chete nechidimo kana kuti 1.5 miriyoni kilograms.
Hoya tendere kutodzidzisa mombe zvakasimba 3 times in 2 weeks. When the normal dipping regime for this time of the year in Engeri weekly dipping, it was 1.5 million kg.
Dr. Nyika vanoti vose vasinga dzibise mombe vachasungwa sezvo mutemo uchivabvumira kusungisa vakadaro.
Vanhu ngavadzibise mombe. Mutemo unotitendera kuti tisunge vanhu. Tatina inge watikisa mombe sana. Rather, engage, bring awareness, education, and some other compliance. Things are looking good.
Mudunu remasonal and west, chirwele che January disease, chinonzi, chave mumachunu, matiki mana, anochi urungwe, makonde, che gutu, ne mondorongezi, asimukuru weboka, revet mudunu, Dr. Tokozanswela, vanoti avasati vapedza kufamba matunhu ose kuti vazive uwandu hwemombe dzafa mudunhu rose.
If I discover, you know, the truth is that we say that this is on the ground. So that's the next week. When that pamba goes to the Iripo, we some distance, not all of them are fast.
Mumwe murimu wegu urungwe wa gramu sose waka mbofiru wale mwombe nana atu gorela pera kukasara mbiri chete lano timishonga we dibe uru kushandiswa iye zino wa usi kushanda shakanaka sezo mwombe dhiri kufa kunyange zichi diba
zangu dangandaka zasara atu zanga za pera taizi priya matiba alipare taizi priya bati mshonga ichi waka kuri wane nyezirwe
Mumwe mugari wekusanyati vanomo gore vanoti hurumende haifanirwe kungonangana nechirwere chejanuary disease chete vachiti musanyati manetsa nechirwere chemombe chered wet icho chinoonekwa nekuita weti neropa
red water ndo iriko noti january disease red water hadzipare dzakatombofa mazuva ano red water inoita muweti neropa
chirwere chesailoriosis chinozivikanwa zvikuru nezita rekuti January disease, chimwe chezvirwere zvakawanda zvinobata mombe, uye chinotapurirwa nezvishambwe kana zvikwekwe zvemunzeve, izvo zvinozopedzwa nekudzibvisa mombe mumvura ine mushonga kana kudzizora mushonga. Zimbabwe yakamboita mushandira pamwe nesangano re-European Union, iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe ye-Food and Agriculture Organization, yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe. Pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy icho chakatanga muna 2019 chakapera gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Nepenyuro ye Voice of America Studio 7 nasi yasvitsa makore makumi maviri ichitepenyura muZimbabwe veruzhinji nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiti inoita basa guru mukuburitsa nhau dzisina kwadzakarerekera asi hurumende yeZimbabwe ichiti Studio 7 inotepenyura zviri kunze kwemutemo uye inofanira kutevedza mitemo yekutepenyura nekufambiswa kwemashoko muZimbabwe. Godwin Mangondla anoti panyaya iyi zvisere.
Owen Hiwayo, avo vanoti vakatanga kuteerera Studio 7 muna kukadzi 2003, vanoti vakapinda murudo nayo kusvikana nhasi nekuti inoburitsa nyaya dzinodiwa neveruzhinji.
Saka nyaya dzatainzo dzaimbodziva dzevhidivi rimwe chete, asi Studio 7 yakakwanisa kuenda kumaruva nekuti vamwe vanhu vakatanga kunzwa kuti kune rimwe divi, pane nyaya yega yega pane rimwe divi rinotariswawo, hautarisi divi rimwe chete.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri mubato guru nopi Kisa, Red Citizens Coalition for Change vagifts ostalo siziva vakorokotedza Studio 7 kusvitsa makore makumi maviri chitepenyura muZimbabwe vachiti bato ravo rinotsigira vatapi venhau nemakambani anoita basa ravo zvine umizha vasina kwavakarerekera.
Tinofungidzira kuti Studio 7 iri kubata basa vachifambisa shoko vachitarisa zvatinoita zvatinogona vachitarisa nezvatisingagoni nekuti ndobasa ka revatapi venhau.
Vawitness Dube mutauri webato removement for democratic change vakorokodzidzawo Studio 7 nekuita nguva yakareba ichitepenyura munyika vachiti zvainge zvakaoma kuita izvi kubvira payakaenda pamhepo kekutanga muna 2003.
But taona basa rabatwa ne Studio 7 rekuti inopa mashoko asina isina kwayakarerekera.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vata paswa mukwadi vati
pamakore makumi maviri aya chandingangoda hangu kukudzidzisaiwo zvishoma ndezvekuti munoziva here kuti nekuteererwa kwainoitwa Studio 7 kuno kuZimbabwe inotibatsira kwazvo ikatangavo kupromota nyaya dzorunyararo nyaya dzekuti tirege kuita mhirizhonga nyaya dzokupomerana zvisina maturo nyaya dzokurudzirawo vanobva kune dzimwe nyika kunyanya vanobva kuAmerica ikukocherwa vakatipa zvirango zvoupfumi havarambidzwi kuuya kuona dhamu redu rekaribha kana kuuya kumapopopo edu kuzvikufosi kana kuona mukadzi edu
mukuru weGreat Zimbabwe University Campus Radio vaGolden Maunganidze vatenda vatapi venhau veStudio 7 nekuramba vakashinga vachipa veruzhinji nhau apo hurumende yainge yakasunga masaisai
komitimendi iyoyo yakakosha chaizvo vanhu vazhinji vari muZimbabwe nhasi vanopembera nekuziva zvinhu zvakawanda kubudikidza nebasa rakaitwa navakomana nevasikana ava
vamwe vatapi venhau vakatanga neStudio 7 vanosanganisira Stanley Karombo naMichael Kariati uyo anoti zvainge zvakaoma kushandira Studio 7 panguva yakatanga kuenda pamhepo
Asi kwezvino izvi vanhu vave kumhanyira kuda kutaurwa navo nemhaka yemukurumbira wave neStudio 7 ivo veruzhinji vanoti inotaura chokwadi munyaya dzematongerwo enyika
vanongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanotiwo nepenyuro yeStudio 7 yakaita basa guru rekusvitsa nhau dzemuZimbabwe kunzvimbo zhinji munyika dzisingasvike nepfenyuro zhinji dzemuZimbabwe nzvimbo zhinji munyika zvikuru sei dziri kumiganho nedzimwe nyika hadzina masaisai asi Studio 7 inosvika kunzvimbo dzese idzi ichishandisa masaisai eshortwave vamudzengi vanoti kunyange hazvo hurumende yakapa maresinesi akawanda Studio 7 inoramba yakakosha nekuti inopa mativi ese panyaya dzayo
hatina dzimwe nhepfenyuro dzinobudisa zvinhu nomonomo asi iyo Studio 7
kubvira payakaenda pamhepo Studio 7 yange iri kushoropodzwa nehurumende ichinzi inoshandiswa nehurumende yeAmerica kuita zvido zvayo nekutsigira zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika iyi mutevedzeri wegurukota rezvekuburutswa kumashoko vakindness paradza vanoti Studio 7 ichiri kutepfenyura zviri kunze kwemutemo
Studio 7 ingava nemakore 20 ingazvitsembedza kuti ane makore 20 asi iri kutepfenyura muno kuZimbabwe zvisiri pamutemo saka isinoti ngaiwezera vakatibarira tsamba tikati uyai titaure ndikatovaonaini vakauya vakationa mahofisi mangu tikataurirana kuti uyai kuno muZimbabwe
Voice of America yakaparura Studio 7 musi wa27 ndira muna 2003 nechirongwa chaitepenyura nechirungu kwemazuva mashanu kubva mubvuro kusvika chishanu yakazovandudza zvirongwa zvayo yave kutepenyura neshona neisindebele kwesvondo rese ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
iko zvino regai tikupei mashoko abva kwamuri imi vateereri veStudio 7 pamusoro pekusvitsa makore makumi maviri kwenhepfenyuro yenyu
Halala 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 Studio 7 halala happy birthday Studio 7 Iwo wakaberekwa mugore ra 2003 musi wa 27 ndira nhasi uno wasvitsa makore makumi maviri 20 years musi wa 27 ndira January 2023 tinoti halala 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 Studio 7 kuhalala Iwo wakaberekwa ne Voice of America iwe Studio 7 ukabereka vana vako vaviri matwins anova iwo mapatwa VOA Shore na VOA Ndevele nhasi uno tinofara nekupembera nokuda kwevana vako vanoshanda basa guru kwazvo vanobata panyika dzino dzose VOA Shona anopinda na 7 o'clock kubva mvuro kusvika svondo na 7 o'clock yoga yoga VOA Ndevele wo achipinda na half 7 kubva mvuro kusvika svondo manheru oga oga tinoti kura Studio 7 kura iwo wakauya panyika dzino vanhu vakawanda vachikutorera pasi vachituri murevi wenhema asi nhasi uno tinoona mabasa ako hadzara pasi pezuva hakuna umwe munhu anobata sokubata kwako unotaura zvose zvakasiyana sida siyana vasvida vasingadi tinoti happy
Hey, Studio 7 vashamarari management nhavo vese vanoshandira Studio 7 nhavo vese vanoiteerera makorokoto 20 years vanhu vakasungirira Studio 7 ichatanga tatisikanyatsi kuibata pamasaisai uye yaitorwa sestation yemareactionaries asi nhasi uno zviri pachena kuti tose vanotonga nevanotongwa tiri kukwanisa kutaurawo pastudio apa tichinzwa mashoko achisvikawo kuku kune avo vese vasingakwanisi kunga vechinzwa nyaya dzakadai paSABC. Chandingada kungotaurira veTripleC kuti onai paane Studio 7 nhasi, tsungirirai iwowo, tsungirirai ZANU-PF yapererwa uye yaakurohwa nehana.
Makorokoto Studio 7, makorokoto, makorokoto vashamarari, makorokoto vashamarari vakatanga neStudio 7 vana Rechocho ndimuyake mwakaliele, makorokoto nekwamuri imwe vana Blessing Zulu naJonga kandimire, makorokoto kunana Gift Dube, makorokoto kunana Sandra Nyaira, makorokoto nana Patient Risere, kune vamwe vashamarari vanenge vari Zimbabwe nenyika vakatsingirai madondo. Aiwa Studio 7 kwatiri inotiudza zvinhu zvakadzama uye Studio 7 chirongwa chinobata nyika dzose. Chakasiyana neZBC nokuti ZBC inongobata chete kazhinji muZimbabwe, haigoniwo kubata kunze. Saka saizvozvo inogonawo kuti isu tizive kuti chero vana vanhu vasiri kumba vakabva kumusha vari kune dzimwe nyika vane umbo vanogona kuziva kuti kunyika yavo chiri kuitika.
Ayo anga ari mashoko enyu vateereri veStudio 7 amatumira kuno pamusoro pekusvitsa makore makumi maviri kwenhepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tinotiwo makorokoto kwamuri, tichitenda nekuramba makatitsigira kwamunoita. Tine chirongwa chesvondo rega rega chatinokupai nyaya dzinenge dzichiitika mune zvemimhanzi. Nhasi tiri kukupai nzwisa yekambo kemuimbi wechidiki watichakupai hurukuro yake izere svondo rinouya achiri kusimukira Elvis Nyakutsikwa, anozivikanwa neremagitare rekuti Elpanex Sequence. Ane nziyo yake itsva inonzi Takayambuka ndiyo yatichati tionekane nayo nhasi tinzwe yachirova. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 Maneru, nhasi tiri kutaura nezvekushanya kwenhumwa mbiri dzehurumende yeAmerica kunyika dzemuAfrica. Tichatarisawo kusvitsa makore makumi maviri nhasi kwenhepfenyuro yeStudio 7. sezvo nguva yedu yapera titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nengo dzeCCC dzakasungwa kumusha webudiriro muHarare dzabvumidzwa kupiwa kubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street mushure nekugara mujeri kwemasvondo maviri. Mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus vaAlexander Lukashenko votarisirwa kushanyira Zimbabwe kwemazuva matatu. Tabaa tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndine Evans Zeninga ndokusiyai muina Gaina Gumede.
Sokuyizika disendaba ku VOA Njebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uEvans Zininga ngokusiphathela indaba ngolimi lesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka-27 Zibandlela 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
senga umhlangano wethu owaphakathi siwenza endlini yomuntu, amapholisa vele alamvumo yokuthi azokopha abantu.
Amalunga angamashumi amabili lasithupha 26 awebandla leCCC abotshwa emzini webuliriro asekhululwe ngesibambiso sebail esamadola angamakhulu angamashumi amathathu $30,000 ngamunye.
The United States strongly values our relationship with South Africa, to which the United States was proud to commit as a partner.
Umphathintambo wogatsha lwezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen uselugqibile uhambo lwakhe lokwethekelela eSouth Africa lapho aqhube imihlangano ehlukeneyo leziphathamandla zalelo lizwe. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lezokholo elidabuka enkayi kodwa elihlabela likwele South Africa elizibiza ngokuthi amakholwa enkosi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga angamashumi amabili lasithupha 26 awebandla leCCC agoqela ummeli webuliriro edale lePhalamende umnumzana Costa Machingauta, lo mmeli omela imkhoba umnumzana Amos Chibaya asekhululwe ngesibambiso sebail samadola angamakhulu angamashumi amathathu $30,000 ngamunye. Abasolwa laba babikwa kuzamela bayezivika emapholiseni kanye ngeviki. Ababili babo asebekhulile omunye leminyaka engamashumi ayisishiyangalombili lanye 81 lo leminyaka engamashumi ayisikhombisa lambili 72 bona bakhululwe bengahlawuliswanga. Amalunga aweCCC abotshwe esemhlanganweni endlini yommeli webuliriro edale lePhalamende etheswa icala lokubuthana ongekho emthethweni kodwa balandula leli cala ngoba besithi babebuthene endlini okungasese hatshi emphakathini. Ngakho ke kabephulanga mthetho. Bakhangelelwe ukubuyela kumthethwandaba kamantshi unkosikazi yeUGayi Dzula mhla ka-3 Nhlolanja ukwenzela ukupha amapholisa ithuba lokugqiba uphenyo lwabo ngalolu daba. I-Studio 7 ixoxele unkosazana Precious Nomzamo Ndlovu, ilunga leCCC opha umbono wakhe.
Okokuqala angeke ngithi ukuthi siyajabula ngoba vele bekungamelanga bebotshwe ekuqaliseni. Ukubotshwa kwabo kumbe ukuswela kwabo ideyili kumbe ukufikelwa ngamapholisa besemhlanganweni wangasese osendlini yomuntu vele akukho emthethweni khona ngokwabo. Ngoba ku-Section 2 we-Maintenance of Peace and Order, u-Chapter 11 wakhona lowo khona, kavuma ukuthi amapholisa afike endaweni engasese abantu abayenzela umhlangano. Amapholisa ayanotifywa nxa kuthi umhlangano i-public. Kodwa nxa umhlangano wethu owaphakathi siwenza engine yomuntu amapolice avela alamvumo yokuthi azokopha abantu ngakho ngeke sithi ukuthi sijabula ngoba ukujabula ukuthi sebese sithi abantu laba bebe lecala investment bebe vele bengelacala kuyazisa ukuthi ngokuthi ngu 2023 kuyenza ingani thwa yini kusa yisikhathi sabo Smith khona phana ukuthi abantu abakhululekanga ukuhlangana abantu abakhululekanga ukwenza intambe kazulu
kuyalethusa yini lini ukuthi liqhubekele phambili ngomsebenzi wezombangazo
okwenzakalayo kumbe ngithi okwenzakeleyo akusekhisimithi ngoba siyakwazi ukuthi yiyo indlela iZANU PF esebenza ngayo. IZANU PF ngabona ukuthi isiswele indawo kumbe ngabona ukuthi ngesilungu bathi ukuthi they are losing ground, they resort to their default setting eziyi-violence, eziyikwethusela, eziyiyo yonke indlela yokudwangudwangu nje ukuthi abantu bakhanye besesaba. Kodwa eqinisweni elikhona ukuthi abantu abayisazi, abantu balesibindi njalo bazimisele ukuthi kufike emavotini ezanupf bazayitshengisa njengenhlala yenza bazayitshengisa ukuthi umuntu akakhethelwa into okumele ayenze, umuntu akakhethelwa ibandla okumele alisapote, umuntu uzikhethela ibandla alifunayo, umuntu ukhululekile ukuthi asekele ibandla alifunayo kumbe asekele umongameli amfunayo. Kuyafana lokuthi uthi uyintombi ushelwa lijaha nxa ungalifuni seliqalise uthwalela uswazi likukarabha ngokuthi ulivume ngentani awethuki yena ma uyintombi ukwazi ukuthi ulifuni ijaha langikhona uzaliyana kuphela unjalo uthwalela ugoli. Kunjalo lezizalwane zezimbabwe ziyakwazi ukuthi khona iZANU PF ilokudlwangudlwangu kodwa lokhu abakwenzayo kubathuzi imstedi kubanika amandla lo mdlambula ukuthi bayekwanisa ukuyafika ekukhethweni babakhiphe obhinya laba abasithwalise enzulu.
Unkosazana Precious Nomzamo Ndlovu lilunga lebandla le-CCC esixoxe laye sesabelweni sebulilima ePlumtree. Umphathintambo wogatsha lwezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen uselugqibile uhambo lwakhe lokwethekelela eSouth Africa lapha aqhube emhlangano ehlukeneyo leziphathamandla zalelo lizwe ezigoqela umongameli Cyril Ramaphosa labosomabhizimusi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Uhambo lwakhe lokuyasebenza amalanga amathathu kweleSouth Africa, umphathintambo Helen ungene zonke inhlangothi zomnotho ikakhulu lapho eSouth Africa elibhekane khona lenhlupho. Umhlangano oqhubela umphathintambo ogatsha lwezemali kweleSouth Africa umnumzana Enoch Godongwana yiwo sunconywe zingcitshi njengoba usenzeka ngesikhathi umnotho wakweleSouth Africa ubhekane lobunzima obukhulu.
The United States strongly values our relationship with South Africa.
Imelika iyabuqakathekisa kakhulu ubudlelwano bayo leSouth Africa njengoba lisazi ukusebenzelana kwethu ekutholeni amandla kagesi.
To which the United States was proud to commit as a partner.
Ubudlelwano beSouth Africa leMelika buphinde bangconywa kakhulu ngumphathintambo wezemali kweleSouth Africa umnumzana Enoch Godongwana yena othe bafuna ubuqhubeke bubuhle bunjalo.
This is therefore indeed a momentous occasion.
Asiyathokoza kakhulu ngokwethekela kweMelika njengoba sisebenzisana endaweni ezifana le G20 lakwezemali.
Including on making appropriate regulation standards for the financial sector.
Loba nje intatheli zingavunyelwanga ukungena emhlanganweni oqhutshwe ngumphathintambo Helen lomongameli Ramaphosa. Umeli weMelika kweleSouth Africa umnumzana Ruben Brigett uthi ababili laba bakhulume kabanzi ngodaba lokusilela kwamagetsi kweleSouth Africa.
There is a frank set of exchange of views, very clear from both the president.
Uphunyelwene egcekeni ngokuthi umhlahlandlela yokugaya amagetsi yangela ngozi emkhathini. Wasala kuphela ukuthi kubunjwe indlela zokuthi lokhu kwenziwe njani.
How long does it take and how do you actually get there?
Isivumelwano sokusebenzisana ekuliseni ukubulawa kwezinyamazana zendle kweleSouth Africa laso sesingconywe zingcitshi njengento ezasiza kakhulu kulo hlupho olubhekane leSouth Africa. Ngesikhathi abanye bathi ukwethekela kwakhe kunkampani yeMelika iFord Motor Company kuphe bufakazi bokuthi liqinisile leMelika nxa lisithi lifuna ukudlelwano leSouth Africa kwezomnotho. Kodwa ingcithi kwezombusazo umnumzana Frank Legaba uthi lobanje bevumelene kokuningi akukho kutheni abakubona ngasolinye kudaba lwempi ye-Ukraine Njengoba South Africa ilokhu ingavumelani le Melika ekuthini iRussia kufanele banjwe ngamandla ukukhipha amasotsha ayo kwele Ukraine.
Naleli phambi has been very clear, Minister of
umphathindambo ogatsha lwezobudlelwano be-South Africa lamanye amazwe wakubeka kwacaca ukuthi akekho ngabatshela ukuthi benzeni ngalolu daba.
Kusenjalweni engilezamenza kwele-South Africa lithi selilindele kubona ukugcwaliseka kwezivumelwano ezenziweyo ukuze kukhandwe amathuba emisebenzi lokuqeda ukuyanga osokubhahile elizweni. Ngelesulo 7 Johannesburg kwele-South Africa ninguthuso Khumalo.
Amantombazana athoba mine mbili 8 esikolweni se-Dominican Convent High School eHarare asexotshwe esikolo besetheswa umlando wokusebenzisa okudakayo ikakhulu okubizwa ngokuthi yi-crystal meth. Udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo abasezikolo labagqiba izifundo lubikwa lusabalala okwethusayo elizweni jikelele. Okwamanje sizene udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Isisekelo selitshe elimnyama legranite elesikhumbuzo seHolocaust Memorial eBaltimore sibhalwe amazwi kaGeorge Santayana adume kakhulu athi labo abangakwazi ukukhumbula izehlakalo ezadlulayo kule ngozi yokuthi bangaziphinda. Yikho nje usuku lukazibandlela 27 okwakhululwa khona inkamba lapho okwakubulawelwa khona abantu bohlobo lwesiJuda e-Auschwitz-Birkenau Concentration and Death Camp Complex ngo-1945 lukhunjulwa njenge-International Holocaust Remembrance Day. Umbhuqazo weHolocaust wabangelwa luhlelo lwamaNazi eGermany olwalubizwa ngokuthi Final Solution, lapho amaJelimana ayesithi alungisa khona udubo lwamaJuda ayelubiza ngokuthi yi-Jewish Problem, inkinga yamaJuda. Okwakungumbhuqazwe owawujonge ukubulala wonke amaJuda ayeyinzalo yaseEurope. Lolu hlelo lwaluchiyene lempi eyayiqhutshwa ngamaNazi. Yebo, uhlelo lwe-Final Solution lolu lwaluhamba phambi kwempi. Lanxa kwakulesidingo esiphuthumayo sokuthi iGermany iqinise amabutho ayo ayesempini ngokuthumela amanye, akukho okwasuswa enkambeni ezazibulawelwa khona amaJuda. Ekugcineni, uhlelo lwe-Final Solution lwabangela ukubulawa kwabantu bohlobo lwesiJuda abayizigidi eziyisithupha 6 million. Namhlanje, ngesikhathi uchuku olwenzakala ngesikhathi sempi yomhlaba yesibili, i-Second World War, lusiya lufiphala emiqondweni yabantu emazweni amanengi, kuyanda ukwala ukwamukela iqiniso ngokwenzakala kumbhuqazwe we-Holocaust kanye lokutshintsha imbali nje ngabomo kukhulunywa okungayisikho. Kuyamangalisa ukuthi ngemva kweminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 kuphele i-World War II. Lo mbhuqazwe we-Holocaust, abantu balokhe besala ukwamukela iqiniso njalo beqamba amanga ngokwenzakalayo kulo mbhuqazwe okungesinye sezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu ezilotshwe ngendlela ecacileyo. Kutsho u-Ellen Germain, isikhonzi esikhangelane lendaba esiphathelane lo mbhuqazwe we-Holocaust, a Bureau of European and Eurasian Affairs. Uqhubeke wathi, Silezintaba lezintaba zobufakazi, ubufakazi obuningi balabo abasindayo kanye lokulandisa kwabafakazi abakhulula abantu ababe kulezinkamba zokufa. Lanxa kunjalo, ukwala ukwamukela iqiniso ngeHolocaust kuyaqhubeka. I-International Holocaust Remembrance Alliance ithi ukwala ukwamukela okwenzakala ngesikhathi seHolocaust yimizamo yokucitsha isehlakalo lesi embalini. Ngokwenza njalo, ikuzama ukugxilisa amaNazi lokuzondwa kwamaJuda, iNazism le-antisemitism. Abatshintsha imbali yeHolocaust ngabomo bayakuvuma okunye okwenzakala ngesikhathi salumbhuqazwe. Kodwa bawushaya indiva nje ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela emaphephandabeni lasemisakazweni. Ukulwisana lokuphika iHolocaust kuyindaba ngoba yonke imizamo yokululaza kumbe eyokufiphaza amaqiniso alokho okwenzakalayo lokuthi ngubani owayelesandla kuyahlambalaza labo abasindayo. Kubalulekile ngoba kuqhubekisela phambili i-antisemitism. Kubalulekile njalo ngoba kungamemethekisa amalangabi obudlova. Kutsho uJermaine, ukulwisana lokuphika iHolocaust kubalulekile ngoba kufaka engozini ikhono lethu lokuzwisisa lokufunda kumbali yeHolocaust. Uqhubeke sitsho uJermaine, phinde futhi. Isifundo esibalulekileyo leso umhlaba ongasifunda kumbhuqazwe weHolocaust.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Umhlaka 27 Zibandlela 2003 lilanga lapho umsakazi weVoice of America Studio 7 waqala ukusakaza eZimbabwe. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu jikelele besithi lumsakazo usunikeze abantu izindaba ezehlukene lalezo ababejayele ukuzizwa emsakazweni engaphansi kukahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekuyiminyaka engamachumi amabili selokhu umsakazo lo waya emoyeni kweleZimbabwe, iningi lisithi liyathokoza ngokuphiwa ithuba lokukhuluma okusenhlizweni zabo. I-Studio 7 isebenza iphansi kwenkampani yomsakazo owe-VOA oncediswa nguZulu weleMelika ukusakaza ngendimi ezedlula amachumi amane emhlabeni jikelele. Isipha uZulu imibono engayamela icele njalo engasekeli loba iliphi ibandla lezombusazwe. Ukusungulwa kwalomsakazo kweleZimbabwe ngomnyaka 2003 kwasiza kakhulu ngoba weza ngesikhathi abantu behlukuluzwa ngukhulumende kamongameli Robert Mugabe. Ngesikhathi lesi amaphephandaba ayefana neDaily News ayesipha imibono eyayisola ukhulumende ayevaliwe phansi komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act, AIPA. Abezombusazwe bathi osekwenze iStudio 7 yaba khona lanamhlanje ukuba ipha imibono kuZulu ingelacele elisekelayo. Umnumzana Gift Osalo Siziba oyebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uthi lumsakazo usuncedise kakhulu ukupha uZulu izindaba eziveza mgceke ngesimo esiseZimbabwe.
Amhlobe kumsakazo ke we Studio 7 ngomsebenzi omuhle kakhulu wenzakalayo. Mina ngaqala ukulalela umsakazo ngincane ngingakwazi ukuthi lami zaphithuwa. Ngamanye amalanga ubana ngikhulume songiyithakazelela lani labalaleli bonke iZimbabwe yonke jikelela kwezindawo sisithi amhlophe iqhubeke ke ngalokho elikwenzayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF othi iStudio 7 ayifunde eminye imisakazo.
Ungumsakazo olalelwa ngabantu beZimbabwe abaningi lapho okungafinyeleli khona imisakazo eminingi yeZimbabwe. Isakaze lingameli uhlangothi oluthile.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Witness Dube oyebandla le-MDCT.
Thina njenge-MDC siyayihalalisela iStudio 7 Voice of America for iminyaka engu-20 isebenza leZimbabwe. Lokho sokusiphe amathuba okuthi sikhulume imibono eminingi kakhulu engatholakaliyo kuma-state broadcaster.
Kodwa umsekeli kamphathi Ntambo wezokwethula kwembiko umnumzana Kindness Baraza uthi kumele iStudio 7 isebenzele kweleZimbabwe okusemthethweni.
The problem we have with Studio 7 or Voice of America is that it is a propaganda radio station, it's a pirate radio station.
iStudio 7 isakaza iseWashington DC yasungula umsebenzi wokusakaza eZimbabwe ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukupha imibono yakhe ekhululekileyo ngesimo esiselizweni kungakhathalekile ukuba abasembusweni bathini. Yaqala ngokusakaza ngolwimi lesiNgisi kusukela ngoMvulo kusiya olwesihlanu maziko wonke. Yazothi ngemva kwenyanga ezintathu yangezelela inhlelo zayo yaqalisa ukusakaza ngolimi lwesiShona langesiNdebele. Izinhlelo zayo lokhu izengezelela eminyakeni osokufike kuzinga lokusakaza lasezinkundleni ezithakazelwa nguZulu ezinjenge-WhatsApp, Facebook, YouTube nezinye. iStudio 7 ngesikhathi iqala ukusakaza kwakule minye imisakazo eyaba khona eyayifana lakushortwave radio labo radio VOP, kodwa namhlanje yonke le imisakazo kayisekho, kodwa yona lokhu iqina isiya phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lathi abasakazi be-Studio 7 siyajabula ngempela ukuba silani balaleli bethu sifikisa iminyaka engamathumi amabili. Siyalibonga ngokuhamba lathi kulumango, njalo kasiqhubekeleni phambili sisonke sisenza njalo. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lezokholo elidabuka eNkayi, kodwa elihlabela lilikwele South Africa elizibiza ngokuthi amakholwa enkosi. Leli qembu selethule idlalade elitsha lesihloko esithi ukufa. Untunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Leli liqembu eli
esacathulayo mpela nanko phela leli lidlalathelalo lakuqala uDelight Ncube ngomholi waleli qembu
ngidabuka enkayi siqale ukurekhoda i-album last year i-album esinayo okwamanje sisebenzela phezu kwe-album esi-2 ukuqala kwami emculweni ngiqale ngo-2018 yikho lapho bengisirekhoda khona ama-single track
Abangafuna umculo wenu Ncube bawuthola njani uthengiswa ngapi
eGoli ukhona naseZimbabwe ukhona eBulawayo loba kuphi lapho ufuna ukuthi uthole ama CD uyakwazi ukufinyelela khona ikanti ke uma ungafuni CD uyakwazi futhi nokuwadownloada ku YouTube lapha W Media amakhola enkosi i-title ibhale ukufa yathula zonke ingoma kwaphana album yonke iphelele
Chaya amagigi emcimbini efana lemtchato leminye echiyeneyo balithola njani abantu
bakhumana khona lami khona lapha ku WhatsApp ku number ethi 0843176577 ikanti ke na ku Facebook siyatholakala amakholwa enkosi gospel group sine group lapha
uphuma ke enkundleni uDelight Ncube leqembu lakhe leyamakholwa enkosi ngale
iqembu eliphuma enkayi elithiwa amakholwa enkosi abahlabela ezokholo ku-Live Talk namhlanje sikhangela uhambo lweziphathamandla zeMelika ezwekazi le-Africa unkosikazi Jane Yellen Janet Yellen nonkosikazi Linda Thomas Greenfield kanye lokufikisa iminyaka engamashumi amabili iStudio 7 yasungulwayo singakehlukani zihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga angamathumi amabili lasithupha awebandla le-CCC abotshwe emzini eBudiriro akhululwe ngesibambiso se-bail samadola ngamakhulu angamathumi amathathu $30,000 ngamunye umphathintambo wogatsha lwezemelika wezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen useluqhibe uhambo lwakhe ngokwethekelela lokwethekelela eSouth Africa lapho waqhubhe imhlangano ehlukeneyo leziphathamandla zalelo lizwe kuhlelo woza Friday kuliviki bese leqembu lezokholo elidabuka enkayi kodwa elihlabela likwele South Africa elizivisa ngokuthi amakholwa enkosi sesiluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje
olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ntambama ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Belilalele umsakazo we-Voice of America Studio 7. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.